Mangwanana kana kava tereri tinosangana zvakare mangwanana nasi uri musi wechishanu mbudzi 17 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chechimbi chimbi chakakosha kana kuti special program. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
VaZulu, chatinoita panyaya iyi inhau yekuti nyaya iyi yatora nguva yakati rebei. Hongu tinonzwa zvekutaurwa nemauto asi dambudziko ratovepo yave nyaya yekuti haachazi mauto chete.
General Chiwenga vanoti vari kubudirira munaurirano dzavari kuita nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Hatina urongwa hwekunosangana navaMugabe because vaMugabe isvisvi vakatidisregarda kudhara.
Vakarwawo nderusununguko vanoti havana urongwa hwekutaura navaMugabe pari zvino. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wemauto General Constantino Chiwenga vazivisa vatori venhau kuburikidza nebepa nhau reHerald kuti vari kubudirira munaurirano dzavari kuita nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, uye vanotiwo vari kusunga makurukota akawanda avanoti aiita zveuori, asi havana kuzivisa kuti ndianani vakasungwa. Pari zvino mutungamiri wenyika vaMugabe vakachengetedzwa nemauto vari kumba kwavo kunozikanwa nekuti Blue Roof kuBorodale. Nezuro General Chiwenga vakasangana navaMugabe kuState House, uye vari kutarisirwawo kuti vange vachisangana navo nhasi zvakare. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
VaZulu, chakunetsa panyaya iyi inhau yekuti nyaya iyi yatora nguva yakati rebei. Hongu tinonzwa zvekutaurwa nemauto asi dambudziko ratovepo yave nyaya yekuti haachazi mauto chete ave patafura, nekuti Sadiki pachayo yatodaidzirawo musangano wechimbi chimbi wekuti nyaya iyi izewe. Saka mauto anogona kutaura zvavo zvavari kutaura, asi chokwadi chavepo ndechekuti hapasisina chichagona kuitika kana kuti chichagona kunzi chapedzwa musangano weSadiki usina unge wapera, nekuti kunetsa kwaakuita nyaya iyi ndekwekuti mukaiongorora zvakanyatsonaka, masoja anenge anogona kunge akupinda muzoni kana kuti munharaunda iya yatinenge tichiti vakaedza kubvuta, kana kuti vanhu vachinzi vakaedza kubvuta masimba nechisimba zvikaramba. Saka nyaya iyoyo inogona kusenge yaakunetsa kuenda mberi. Zvisinei hazvo, nyika yakamirira kunzwa kuti varoda kupedza sei zvavakatanga. Nyika yanga ichifungidzira yekuti zvine chekuita nenyika maitirwo azvanga zvichiitwa, asi kana zviri zvemuzanu PF zvakangodaro, nyika inenge ichida kungonzwawo kuti zviri kufamba sei.
Ko vaMabenge, nyaya iri kunzwawo nemauto vabata vamwe vanga vachitsvaga vanga vachiti inyanganyanga vaye, munoiona sei?
Sekutaura kwavanga vakaita zvakare vaZulu, vakataura havana kumbenge havana mbenge vakarova mbora vakaiga mpini. Vakataura zviri pachena zvekuti wese ane nzeve dzekunzwa aitonzwa nekuona kuti vari kutaurwa apapa. Vanosanganisira veG40, vana vaprofesa Moyo, vana vakasukuwere, vana vachombo, vana vazhwawo nevamwe varimo imomo. Hazvingatishamisika nekuti mashoko akabuda ari kutoratidza kuti vamwe vevanhu ava vakatobatwa nemauto. Asi pane dambudziko vaZulu ndepekuti mauto haafaniri kuti apindire mune zvematongerwo enyika kusvika pakuti vanoita zvinofanira kunge zvichiitwa nemapurisa kana kuti zvinofanirwa kunge zvichiitwa nemasangano akafanana nana Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Izvozvo vakazviita zvinosiya nyika yati pasina kunaka. Zvinenge zvaakutoreva pachena kuti nyika yaakupinzwa muutongi hwemauto, nekuti mangwana mauto anodzokorora naurwa iyoyo asi akanangana nevamwe vanopichisa akanangana nevamwe vari mutsvondo akanangana nevamwe vanenge vari misangano yakazvimirira yega saka vechiutava dai vasiya vanofanira kuita basa rekuchengetedza mutemo vaita basa iroro ivo vaita basa rekuchengetedza runyararo munyika nekuti runyararo munyika harikusanganisiri kunge vachisunga vanhu ndiwo maonero angu iyayo
nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika vajoy mabenge vari parunare kupretoria south africa vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato repeople's democratic party vatendai biti vanoti munyika mave kuda hurumende yakafanobata matomu kugadzirisa zviri kunetsa tabvunza vabiti kuti sei vachidaro uye munyika zvinhu zvakamira sei
haasi tereki ningi hapana pandati ndaona pandingati pangati threat to human life ndakanzwa zvangu kuti pavakanosunga vachombo pfuti dzakarira vamwe vanoti kuti kwakatofa munhu but izvo hatisati tazviverenga but kune vanhu vakaita kunge inini vanosenza muHarare chaimo hatinongotyaira motikari dzedu nezuro ndo anga akatishatei nekuti ndakaenda mudare mamajaji haana kuuya but otherwise tiri kufunctiona but kune kamhepo kekusagadzikana kekuziva kuti tiri kuendepiko sezimbabwe nekuti chinhu chinonzi tenge kana muchitora chiri mustreet chinotyisa chinhu chinonzi mota yemusoja kana muchiona chiri mustreet chinotyisa so tiri panguva yakaoma iyaiya mwana wamai yekuti hautomboziva kuti are we going or we are coming back
mati imi paikwanisika pa, kuti pamboumbwe hurumende inombofanobata matomu sezvinhu zvamama akanyora kare kare mungatiudza kuti chirongwa ichochi chinenge chichifamba sei munyika yakaita sezimbabwe
ndoyega nyaya ingafamba ende ndiri kufara inini semuzvina pfungwa kuti idea iyi yatekerera munyika vatsvange vataura vari kuharvest house kuti pari kutodiwa transitional mechanism so zvoreva kuti zvandakambotaura 2014 kuti hondo yahondo yemaideas it's now a battle of ideas we have to provide thought leadership so panyaya yetransitional authority tinogara patable tonegotiata tobvumirana kuti zvizvoda kuitwa vachazviita vachodhanani izvi hazvinetsei zvatakambozviita muGNU so handioneba chinganetse pakaita political will yekuti tisvike pangadiwe kusvikwa patasvika apa pakaoma ikonomi iri kurwadza pakasaita something to give in the next 3 weeks panenge pasina mari yekutenga peturu panenge pasina mari yekutenga magesi pane pasina mari yekutenga mishonga so nyaya yetransitional yatiri kutaurai inyaya itori agent and vechisoja ava vachanyatsoziva kuti hongu pfuti unogona kubata but economy hauibatiri pfuti so pachatinetsei ipapo that's why we need an agent solution togara pasi nemasoja iwaya toona kuti zvii zvingaitiki
vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato repdp vatendai biti vari parunare muHarare imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vashakespeare hamauswa vanoti kunyange hazvo vana america african union nedzimwe nyika dzekunze vari kukurudzira kuti muzimbabwe muve nerunyararo vamugabe vanokwanisa kungoteerera south africa chete tavabvunza kuti vanoona sei zviri kutaurwa nevamwe vekunze
ya tandingangotaura ndechekuti vanhu vazhinji kubva vanhu vemuzimbabwe nevanhu vose vanga vane chido chekuti vana vemuzimbabwe vave neutongi hwechekerere uye upenyu hwavo huraramike zvakanaka vanga vachitarisa kuti dambudziko riri kunyanya kubva pana vamugabe kuti ndo vari kukonzera dambudziko iroro nevamugabe vambosuduruka pachigaro vanhu vari kutarisira kuti zvinhu zvemuzimbabwe zvinogona kuve zviri zvinhu zvinofamba nenzira yakanaka saka ndingangoti uku kuramba kukura kuri kuitikawo kwemashoko kwepuresha iri kuinda pana vamugabe kuti vasiye chigaro uyezve masangano iwaya nedzimwe nyika dziri kunze idzi vari kuonawo kuti vana vemuzimbabwe naivo vari kutsigira kuti vamugabe vabve pachigaro saka izvozvo zvinhu zviri kungotsigira zviri kuitika kumusha kuti vanhu vari kuti vamugabe nga vachimbozorora vaende pamudyandigere asi tinoona zvinhu izvozvo zvinogona kukonzera matambudziko ekuti vamugabe munhu agara asingadi kuti vanhu vemuzimbabwe vaudzirwe zvekuita nenyika dzimwe dziri kunze saka tinoona ndo zvimwe zvinogona kuita kuti zviunze madambudziko vamugabe vanenge vava kuti inini zvamakuita maudzwa nechina maudzwa neamerica saka izvozvo hazvizo zvinhu zviri kuratidza pfungwa dzevana vemuzimbabwe vana vemuzimbabwe vakandivhotera saka inofanira kungopiswa nevana vezimbabwe ndo dambudziko ratingangowana kana dzimwe nyika dzikabuda dzichitaura zviri pachena kuti dziri kuda kuti vamugabe vabve vamugabe vanogona kuramba vakatsika madziro vachiti havadi kubva pachigaro nekuti vakavhoterwa nevanhu
tichitarisa nyika dzese dziri kunze ndeipi nyika yamungati vamugabe vangateerere zvainenge yataura
ndinofunga vamugabe vanogona kuteerera nyika yakaita sesouth africa tichitarisa kunyange munguva yasmith hurumende yavasmith yakazobvuma kuita manegotiations ane musoro mushure mekunge south africa yange yapindira panyaya idzodzi saa ndinoona sekuti vamugabe kana paine nyika yavanogona kuteerera zviri nani isouth africa ndo yagara ichitamba nhau dzezimbabwe uye vamugabe vanoiteerera nekuti south africa ndo nyika yatinonyanya kudyidzana nayo zvakanyanya kunyanya panyaya dzeupfumi nyaya dzetrade saka south africa ikange yavhara mabhodha ayo kana inogona kupa kutora danho rekuti zimbabwe inogona kuomerwa neupfumi hwayo saka izvozvo zvinoita kuti south africa inge iri pedyo nezimbabwe zvakanyanya
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vashakespeare hamauswa vachitaura vari parunare kuzambia
zvichitevera kupindira kwemauto mune zvemafambisirwo ehurumende studio 7 ichange iri kukupai nhau zuva rega rega kubvira nguva dzinoti 6 a.m. 7 a.m. 8 a.m. 9 a.m. kuseni kwega kwega masikati tichange tichitefenyura kubvira nguva dza 1, 3, 5 musakanganwezve kuti na 7 o'clock tine chirongwa chedu chemazuva ese munokwanisa kutibata pamasaisai anoti 909 kilohertz pamedium wave 4930 pashort wave 15580 kilohertz pashort wave ne 6080 kilohertz pashort wave munokwanisazve kutiona pamafacebook page edu anoti voa shona nevoa ndevele apo tichange tichitepfenyura apo tichange tiri pamhepo musakanganwa kutifarira pafacebook page yedu yevoa shona nekudzvanya pakanzi like udzai hama neshamwari
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare general chiwenga vanoti vari kubudirira munharurano dzavari kuita nemutungamiri wenyika varobert mugabe vatendai biti vebato repeople's democratic party vanoti munyika mave kuda hurumende inenge yakambofanobata matomu vachiedza kuti pachiedza kugadziriswa matambudziko akatarisana nenyika zvichitevera kupindira kwakaita mauto imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inotiwo zvakakosha kuti South Africa ive iyo inotaura zvakanyanya navamugabe kuti dambudziko remuzimbabwe ripere nekuti ndiyo chete nyika inoteererwa zvakanyanya nezimbabwe tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti munenge muinesu zvakare munguva pfupi inotevera ini ndini Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndokusiyai mumaoko antungamiri nkomo munhau dzeisindebele